Mapurisa nasa asunga nengo yeboka rave chidiki re MDC Renewal Team Valenard Dendera au varukuchikuwa tashino nzichiri kutunga miruwa na vatenda EBT vajiva pomera mosho yekweza kubomba maofisa MDC pa Harvest House mwezi wa pera. Mutauriro mapurisa amaichere ticharamba vati mapurisa arikumbochengetedza vadendera zvichitevera kumbobvunzurudzwa kumapurisa kwakamboitwa mutauriro weMDCT vaDouglas Mwonzora mwedzi wapera. Izvi zvakatevera nyaya yavadendera yekupomera vamwonzora mhosva yekuvarova, asi vamwonzora vakawanikwa vasina mhosva sezvo painzi pakarohwa vadendera vainge vari kumasvingo kumusangano weMDCT zvavakakwanisa kupa humbo hwakagutsa mapurisa. Asi zvinonziwo zvichitevera kubvunzurudzwa kwakaitwa vamwonzora pamwe nevamwe vanochengetedza pamahofisi eMDCT aya ndiwo pakabuda mashoko ekuti vadendera vakamhanyiswa nevanochengetedza pamuzinda weMDCT apa vachida kupisa mahofisi aya. Amai Charamba vati vachiri kumbonyatsoferefeta nyaya iyi isati yaendeswa kumatare. Mune imwewo nyaya, mutauriri weboka revechidiki muMDCT vaClifford Hlatchwayo vaudza vatori venhau kuti vacharatidzira munguva pfupi inotevera vachinyunyuta nenyaya yekuoma kwaita upenyu munyika.
Vana vaZimbabwe vari kusumuka, vana vaZimbabwe vari kuratidzira. Iyi haisi nyaya yekuti MDC kana kuti inyaya yekuti vana vaZimbabwe haana dhora muhomwe. Mwana vaZimbabwe haana chekuita. Zuva nezuva magraduates vakagraduata 10 years ago vari kufamba mumarodzi, vari kutengesa airtime, vari kuita zvinhu zvisina maturo. Nenyaya yehurumende iri kutadza kugadzirisa zvinhu zvoupfumi, kugadzira mabasa evana vaZimbabwe. Saka vana vaZimbabwe vari kuenda parodhi vega nekutsamwa nekushatirwa, nekuti munoona zviri kuitika nezvekuti vanhu vashoma ndo vari kuguta, ndo vari kudya upfumi wenyika, vachidya huchi wenyika, vazhinji vachitambura, vachidya nhoko dzezvironda. Aiwa, aingaiti nyika yakadaro. Vana vaZimbabwe vanoti kwete, taneta nekunyeberwa every election. Mugaba anoti tirikupa mabasa, election yega yega tirikupa mabasa, but gwendo guno aiwa tomada mabasa iwavo chapinda murod.
Vahlatchwayo vati chiri kunyanyovarwadza inyaya yekushayikwa kwemabasa.
Nyaya yemabasa yakakosha. Isu seMDC Youth Assembly tiri kuti hurumende sezvayakataura isati tapinda kumaelections musi wa 31 July 2013 kuti ichakwanisa kutipa mabasa 2.2 million. Tiri kuti mabasa iwavo ngaaende kuvana veZimbabwe nekukasika. Izvezvi tiri kunzwa mabasa, vana vazhinji vari kubuda mabasa. Tine more than 500,000 mabasa ari kurasika. Izvi muri kunzwa kwana Hwange, kwana Chisumbanje, kwana Chiyadzo, mabasa ari kurasika.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo riri kushushikana zvikuru kuti hurumende haisi kutevedzera bumbiro remitemo panyaya yedzidzo, iro rinoti hurumende inosungirwa kuona kuti vana vekupuraimari vese vakwanisa kuenda kuchikoro pachena.
Hurumende inofanira kuita zvinhu zvizvi zvainofanira kuti iite so that kuitira kuti vana vese vange vane mabasa muZimbabwe. Isu panyaya yedzidzo tiri kutaura kuti bumbiro remitemo rakabuda pachena, kuti mwana wese weZimbabwe anofanira kudzidza mahara kwese kwese. Basic education inofanira kunge iri chiwanika nemunhu wese muZimbabwe, kwete zvatiri kuone zvekutamba zvemahumwe, kuti vana veZimbabwe vanotadza kuenda kuchikoro nenyaya yekushayiwa mari.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.